Chirama nama jingo haribo
taura ni chizinzwa usaji
darira mumboni yangu undi uze unonida yere suwa richa pisa kura isha uya nepo isha vuta rima richa kwiti bila kona zwiko andi chanya shure nemberi usha andida yere suwa richa pisa kura isha uya nepo isha vuta rima richa kwiti bila kona zwiko andi chanya shure nemberi usha andida yere ani azizi mwene
not afraid. Oh, you one day buy a more. Oh, you one day buy a more. Oh, you one day buy a more.
Oh, you one day buy a
more.
Na madungwe kwedu ku Zimbabwe atimbotambura nenzara vura inoitwa mafuta kwedu ku Zimbabwe atimbochemera Netflix tinawo hobo madirama yange zvakadaro baby wangu anomira neni anoramba chindida ani asizvimwe ndezvii.